Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. Vamunangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri paMutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo. Mutauri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole, avo vakapiwa chiremerera chegamba. Kwapera makore anoda kusvika 23 vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza. Patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here, vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo.
Kosvekodzerwa vanhu vekuChipinge vari kuZimbabwe ndokune magamba futi machinji ekutanga ndiri kutaura iwo ndiri kutanga. Isu vatakazoenda taana adiki 1975 takabatanai nevazhinji vekuChipinge ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha. Hapana vanhu vakadzorwa uno mukati vange vasingapfuure nekumanikaland zvichisanganisa nekuChipinge. Saka zvinekodzero kuendazve kune vanhu magamba ehondo, vanhu vakadzidza hondo mushevavatsamura mashero vasungura muzambiki uchino vatenda uchiti ndigoverei ticha shaa ipapo ndokugona kaivodo.
Vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika.
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga, igotonga, ichimbotonga. Vamwe vachimbomashuka, vachimbomashuka, isu tichimbotonga.
Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori. Vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga, vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa. Asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori. Vachamirira kuwadzana East Musarudzo vaTelmi Majavi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo.
Negwara ratapiwa naPresident wedu iti Munangagwa kuti tifambe navo ndo gwara ratichatedzera sevana vemusangano wezanupiwa. Tisina zvakaipa zvatichada kuwedzera, asi tiri kutedzera gwara iroro ndo richatisvisa pakuti tikwanisone kuwana 6 million votes dziri kudiwa naPresident.
Asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo.
Mukuwadzana takatokunda kare, kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU. Pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimboaona, havakwanisi kukambena. Akanga ariko neFriday aida kupa vanhu matisheti, vanhu vanenge vachitotiza matisheti avo.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo. Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo.
Nhasi tanga tiri muJohannesburg patanga tichikurukura nemaZimbabweans panyaya yesarudzo dziri kuuya tichidhiskasa 3 objectives. Chekutanga nyaya yekuti maZimbabweans auye kumusha kuzokunda chichita iri, takadhiskasa nyaya yekuti vari mudhiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumarudzeva nekumamusha. Munoziva kuti ichahwina zvine mutsindo, asi yakudifenda vote inenge iri nyaya yakakosha. Chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha nekusapota strap. So ndo zvinhu zvichatiswa tachidhiskasa izvinenge zviri papolisi yedu yediaspora yatinenge tichiita maask and task.
pane vanhu vanodarika mamirioni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamirioni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.